Izvi zvabuda pamusangano wevanhurume waitwa Mamutare wakarongwa nesangano reZimbabwe Gender Commission wekuzeya zvingaitwe kupedza matambudziko aya ari kusangana nevanhurume munyika zuva nezuva. Mumwe mugari wemamutare vaPatrick Mutambanengwe vanoti nguva zhinji vanhurume vanokuvarira mukati vachishungurudzwa mudzimba nekutya kusekwa.
Kuti utaure nyaya yemumba mako kune vamwe varume kuti ndinoshungurudzwa kana kuti ndinodai, unosekwa, unenge uchitya kusekwa kunyange wakarohwa nemukadzi chaicheyo. Ukaenda kana kumapurisa vanotanga kukuseka wozokubatsira pabhaya. Kunyange muine wakadzi wemapurisa wechikadzi wemapurisa wanenge wari mune varume vachingoinzwa nyaya wese vanotanga kuseka kubatsirai temu asi iwo unenge uchishungurudzika mukati mepfungwa dzako.
VaChristopher Muchabaiwa mumwe wevarume vanotya kunoongororwa kuchipatara nguva nenguva sezvinotarisirwa nevezveutano vanoti chinoita kuti vadaro ipfungwa yekuti kufa kwemurume kubuda ura.
Kazhinji kacho tinosekwa kunzi hona idzi dzakurwara idzi. Vanhu havazoziye kuti idzi prostate cancer. Vanenge vakutofunga kuti pamwe chii zvimwe zvirwere zvepabonde izvi. Saka hatizviexpose nekukasika. Tozozviexpose tagara uye tatorwadziwa hazvicharapiki otongofa.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano Muzvare Chido Masocha avo vanoshanda nesangano reFriendship Bench vanoti varume vanosungirwa kuwana rubatsiro pachiri nenguva kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu pazvirwere zvinorapika nekuzviuraya. Muzvare Masocha vanoti kusangano kwavo vanoongorora zvirwere zvakasiyana-siyana pachena uye nekupa dzidziso.
Over the years varume vainzi varume vakashinga vanofanira kushingirira, but of late now the numbers for us, the cases, the clients that we receive by evarume yakuita ichi increase awo. Then now we undertaura kuti we are treasuring confidentiality more than everything, so they are now free to come because vanozot avazojudgwe nyaya dzava dzizoudzwe anyone.
Ishe Mutasa vaJames Kuraune Mutasa mumashoko avo ekuvhara chiitiko chanhasi vakurudzira kuti vanhurume vape madzimai avo mikana yakaenderana vachiti kuita izvi zvinopa rugare mudzimba zvichidzivirirawo mhirizhonga.
Ipawo mukadzi mukana kuti akwire pamusoro pako, you will be surprised pamwe mukadzi wako akakwira pamusoro she performs better than you. Ndiyo charity yatikutaura nezvayo. As traditional leaders tinonzi basa renyu ndeyekuchengetedza tsika. Asi pakuchengetedza tsika hapana pakambonzi kana muri kuchengetedza tsika tsikirira umwe.
Mutevedzeri wasachigaro weZGC vaOrbit Machalaga vanoti musangano wavaita nhasi wange uri wekuisa pfungwa pamwe chete kuitira kudzivirira mirizhonga mudzimba.
Varume vane basa rakakura kunyaya yeenzaniso yevakadzi navarume.
Musangano wanhasi wapindwa nevemasangano akasiyana-siyana vemachechi, mapazi ehurumende uye makambaniwo ange achishambadzira mabasa avo kune vashanyira chiitiko ichi chaitirwa paMutare Sports Club. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.